Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 10/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvidoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutumbi wevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe unotarisirwa kusvika muZimbabwe mangwana chitatu kuma 3 o'clock masikati. Mapato akarwa hondo dzerusununguko kuchamhembe kweAfrica nezuro akatangidza musangano wekuchengetedza upfumi hwenyika dzavo kuVictoria Falls. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti chikwata chemhuri yevaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe chichitungamirwa nemumwe wavatevedzeri vemutungamiriri wenyika vaKembo Mohadi chakatsimuka kubva munyika mangwanani emuvhuro chakananga kuSingapore kunotora mutumbi wavaMugabe avo vakashaya nechishanu chapfuura. Gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti mutumbi wavaMugabe unotarisirwa kusvika munyika mangwana chitatu wobva waendeswa kumusha kwavo kwaZvimba nechitatu chekare uko uchanorara uri. Amai Mutsvangwa vanoti mutumbi uyu uchazoendeswa kunhandare yeRufaro muHarare nemusi wechina pamwe nechishanu uko vana veZimbabwe vachawaniswa mukana wekuenekana navo. Vanoti nemugovera mutumbi uyu uchazenge uri kunhandare yeNational Sports Stadium uko vamiriri vemuzinda vedzimwe nyika pamwe chete nevanyarikani vachabatana zvekare neruzhinji rweZimbabwe mukuonekana nemufi. Panyaya yekuti vaMugabe vachavigwa kupi, amai Mutsvangwa vanoti vachazenge vachitizivisa mukufamba kwenguva. Vanorambawo mashoko ekuti veukama havasi kuda kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatungamire urongwa uhu vachiti vanga vasati vanzwa nezvazvo.
Takatarisira kuti vanodzoka munyika nechitatu kana vasvika munyika, nokuti munhu wese ari kubatikana zvikuru nekusiyiwa nemutungamiriri akarwira upenyu hwake hwese, kurwira kusununguka kwemunhu mutema, kurwira kusununguka kwenyika yedu. Naizvozvo mutumbi wavo uchazoiswa muRufaro Stadium musi wechina nemusi wechishanu. Vanhu vese vekumaprovinces vanenge vachipuhwa nguva yekuti vaone kutarisana nababa wakavarwira munyika medu. Musi weSaturday mutumbi wavo unenge wazoiswa kuNational Sports Stadium uko kuchauya madiplomatic community, foreign dignitaries and vese maZimbabweans vese vanogona kuzouya kuti ikoko vanenge vachibvumirwa kuti vange vachiita kuti pay their last respects. Burial will be on Sunday, inenge yavaipo Sunday musi wa15.
Vanenge vachiradzikwa kupi, honorable minister?
Urongwa huzhinji tange tichizokupai nokuti pane komiti iri kugara pasi together nemunhu wese anokodzera kugara naye kutaura nekukoshera kwababa vedu. Saka urongwa ihwo ndee tichizodzoka kwamuri nawo.
Tiri kunzwawo mune mamwe mapoka enhau zvichinzi mhuri yekwavaMugabe iri kugunun'una ichiti haidi kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vange vachitungamira urongwa hwekushaya kwavaMugabe. Zvakamirawo sei?
Handiziviwe kuti zviri kubva kupi izvozvo. Inini handina zvandasi ndapiwa. Sokukuudzai kwandaita kuti pane komiti yakagara izvozvi iri kutarisa basa iroro rese kuti richafamba sei. kana vachinge vachindipa information dzinodzoka kwamuri chikupai asi zvandakuudzai ndezvehurongwa hwapo ihwohwo uri kuuya ndoramba ndichingopa maupdate.
Vamugabe vanga vachiri nhengo yebato rezano PF here honorable?
Mungataure zvamungataure, vamugabe ndiwo founding father wenyika ino. Isu vamwe vakaenda kuhondo ndo vataitoti baba. Takaenda tiri vana vadiki zvikuru, hatigoni kunyora history yenyika ino yekuuya kweindependence yenyika yeZimbabwe zvisina vamugabe mukati. Upenyu hwavo hwese hwakashandira nyika ino kuti isununguke. Zvatinotarisa zvikuru ndezvavakatiitira zvakanaka, zviridzo zvikuru. Mhuri yeZimbabwe inoziva kwayakabva, inoziva kuti zvanga zvakaoma sei. Naizvozvo tikatarisa kana kutungamirira kwavakaita kuti tiwane kuwana minda yedu yaive iriyo yatakaendera kuhondo ibasa guru. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe inorumbidza Comrade Robert Mugabe.
Guru kota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vari parunare muHarare. Mutauriri wemhuri yavamugabe Valio Mugabe vati ndege inouya navamugabe inotarisirwa kusvika muHarare mangwana chitatu nenguva dza 3 o'clock masikati. Valio Mugabe vati pavakange vari nemakore makumi mapfumbamwe nemana, vamugabe vakange vachikwanisa kufamba asi kupera simba kwavakazoita mushure mokubviswa pachigaro kwakakatyamadza mhuri yese zvikuru. Pavabvunzwa kuti vaRobert Mugabe vachavigwa kupi, Valio Mugabe havana kunyatso kubuda pachena. Panofa munhu mukuru wakaita saishe, vanhu havaziviswi zvirongwa sezvinoitwa panenge pafa munhuwo zvake. Kunyangwe pavanochengeterwa panongozikanwa nevakuru nemadzishe, nekuti ndivo vega vanobvumirana kuti mufi achachengeterwa mubako ripi uye panzvimbo ipi. Marvelous Musanganya uye abatawo vaimbove murwiri wehondo yerusununguko uye vakashandawo navamugabe kwenguva ndefu amai Margaret Dongo kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Hapana zvatati takuziva isusu tine takangomirira kuzwa kuti hurumende itati neurongwa huchaitwa panyaya yekuti vavigi vemugurukota mukuru wangari wenyika for 37 years. Uyezve isusuwo sevanhu vakambotedzawo nemusangano wacho ende tinozivawo kuti mukuru uyu asati akura aitawo zvaanga akuita, anga ari munhu aivandudza nyika, munhu aisenza, munhu anga akasimba, anga achi yatakanga takataurirana kuhondo zvekutanga muna 1980 zvaazvichiitwa, nekuti huro kutoda kubvisa urombo muvanhu vatema, toda kudzidzo yevanhu vatema, zvipatara zvese, mayunivhesiti akaitwa. Dai vakauya nebhodhi yacho ngavachiitawo kuti ichienda mumaprovhinzi mumastadium muya maaiadhiresa kuti o tauya nemunhu wenyu tiuyai muonekane naye. Izvo zvino creator inonzi muchirungu unit.
Panenge pawanikwa munhu achinzi igamba renyika zvinofamba sei?
Vamugabe medzisiro yacho zvinhu zvacho zvanga zvisina kurongwa zvakanaka, nekuti ivo vaiti munhu anenge apandukira musangano wese anenge atopanduka haaende paheroes acre. Saka nyaya ichanetsa ndeyekuti Ndabaning Stolle ndiye one of the founder members ende vamugabe vanga vari secretary general. Vamugabe ndiwo president wekutanga munyika yeZimbabwe, asi munhu vanhu vakatangana nemusangano ndiana Ndabaning Stolle. Ndabaning Stolle haasi paheroes acre. Ndabaning Stolle ari kwachako, asi Ndabaning Stolle nzvimbo yake inofanira kunga iri apa. Pamusana pemutemo wakanga waiswa naMugabe, handisi kuziva kuti vakuru havachazvibata se vachava principled here, vachafollowa here mitemo yavo yavakanga vakaisa.
Totarira kuti vakashaikira kunze kwenyika, izvi zvine chirevo here?
Kushaikira kwavo kunze kwenyika kunotorwadza. VaMugabe nebasa ravakanga vakaita kubva muna 1980 kusvika muna early 90s rakanaka iri. Anga ari mutungamiriri aifanirwa kunga anga ari muno munyika, asingaunzwe wamutumbi Mukago. Raisan wangwa waka unzwa. Chuona na nevanu wawo warimuno munyika. Wachuona na wane watunga miri wa wachuona ozirukita watunga miri wa chawa hapo. Wachuona ozo wakakanganisa wachibuma uti zakakandakakanganisa chukwa. Inga nevanga warimuno wachitipa advice.
Chona kutipane mutauro wekuti ivo vaida kutiva vigwe kwa jimba kwete kuhirozi. Munoona seipapo.
Azina kuipa. Ivo warikuzia. Kuti nenda vakataura kuti ndoda kuzvigokwa zvino. Saka kana vakatodaro va ngavaite zvizvido zvavo nekuti vari kuziya kuti mutemo wavakaisa iwo havana kuuteedzera. Saka vari kuziya vega kuti mutemo wandakaisa kuti anenge apanduka haende pairusi saka vari kuziya ndosaka vakati vari kuda kuvigwa kwazvinda.
Avo vanga vari amai Margaret Dongo vari parunare muHarare naMavlas Muhlanganya huye weStudio 7. Mapato akarwa hondo dzerusununguko anobva munyika dzekuchamhembe kweAfrica ari kusangana kuVictoria Falls kutanga nezuro pamusangano unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuzvidzivirira nadzo kubva mukupambwa zvekare kwehupfumi hwenyika dzavo. Mapato anonzi ari kupinda mumusangano wemazuva mana uyu anoti reZANU-PF, rechama chamapinduzi rekuTanzania, reSWAPO rekuNamibia, ANC yeku South Africa, Popular Movement for the Liberation of Angola yeku Angola, Frelimo yeku Mozambique, pamwe nebato riri kutonga muBotswana reBotswana Democratic Party iro rinonzi riri kudzidzawo kubva kumusangano uyu. Tabata vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumanzu avo vari kupindawo mumusangano uyu.
Musangano uyu uri kuitirwa kuVictoria Falls, musangano unoitwa nema former liberation movement ava mapolitical parties iye zvino zvinosanganisira yomuZimbabwe ZANU-PF, zoti yokusouth Africa ANC, yokuMozambique Frelimo, yokuAngola FLM, neniyo kuTanzania chama chamapinduzi. Asi pana vamwewo vazouyawo vanoda kuongorora kuti kuiva varume vanombotaura nezvei zvakaita vokuZambia nevokuBotswana.
Saka zvii zvikuru zvinenge zvichitaurwa nemapato aya? Tichiona kuti hondo yekurwira rusununguko ihondo yakaitwa kare kare zvokuti vakawanda varipo iye zvino havachatomboziva kuti zvakamira sei.
Kune avo vasinganzeri inyaya dzepolitics vanogona kuti hondo yorusununguko yakahwiniwa, haisati yahwiniwa. Ukatarisa nyika dzose idzidzi dziripo nhasi dzakaungana, vari kuona kuti hongu political freedom yavapo, asi chasara economic freedom. Ndosaka muchiona muAfrica iye zvino Zimbabwe yava one of the first countries yokuona maresources ayo nokuita zvaainoda nawo. Zvokuti munhu akawana panoti apa pawanikwa goridhe unongotopegerwa wakutochera zvisingaitiki kune amwe maAfrican countries. Saka kuti tisapindirwa nevokuwest sezvamakaita kwamuri kuna naAmerica ikoko ikweyo, ndozora kuti zvese zviri munyika imomo ngazvikontrolewe navanhu vomunyika imomo. Asika kana kuna vamwe vanoda kuzoita mabhizinesi munyika idzodzo idzo sezvakaitawo kuAmerica, you would find out percentage yakawanda yamacompanies ndeyamaamerican. Saka ndo zvinoda kuti zviitwe muno muSADC region apa takatarisana nemacountries akarwa hondo dzorusununguko. Vanhu vamapolitical parties apepuka kuona kuti aiwa tinogona kubatwa kumeso, chingonzi aitai democracy, itai mahuman rights. Idemokrasi yeganda dema here? Mahuman rights yeganda dema here? Ndo pane donzo romusangano ipapo.
Saka musangano uyu uri kutora mazuva akawanda zvakadii vachirumanzo?
Kusvika China vachikweshana kuti toita sei kuti tinyatsokukondorora ufumi hwenyika dzedu, nokuti ropa rakadeuka.
Pane vatungamiri venyika vamamboonawo here variko ikoko kana kuti ndezvemapato chete?
Aiwa ndezvemapato, asi tisakangoti mapato aya ndo ari kutonga, ndo akarira nyika. Saka kune vakuru vamapato anonzi ma secretary general. Saka musangano unu kwatendwa navakuru vakuru vemisangano.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari vebato rezanu PF vagadzira churumanzu vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Zvichakadaro tino vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muzvinafundo Elliot Masocha vanoti misangano yakaita seiyi haina chainobatira kunze kwekupa vanhu vakarwa hondo dzerusununguko mukana wekumbobuda mumba vachitwasanura makumbo avo. Tabata mzvinafundo Masocha kuti tinzwe maonero avo.
Uyu musangano we ma political party misangano yaka rwa hondo vagara vachiita misangano kwamakore kezvinezvi kunonzi ndiwe wechigumi. Musangano wacho vachiita kuti vatarise kuona kuti vangachengetedza dunhu rokusouthern Africa sei nezvi nama minerals acho. Pamwe chete noutongi kwacho nekugadzikana kwakaita ikoko nokuti vanofungira kuti vavengi vanenge vanoda kuvhiringa kugara kwakanaka kwavanoti kwakanaka kusouthern Africa. Saka vagara vachiita musangano makore akawanda zvokuti ike zvino ndorwe chiteni vachiita musangano iwo iyoyo, asi havasi kutiudza kuti zvose zvavaimboita makore apfuurayo zvakati chitapati. Vanonge vanongoda kuita musangano wavo vachikikidzira kuti vavengi takavona vachida kuita zvakati, asi kuti vataurirewo kuti ko makorosa maigaraya chii chamaiita zvamaakuzovhunduka ike zvino muchiti vavengi varoda kuita zvakati zvakati plus zvii zvamakaita makore iwayose namaisangana kudzivirira zvamunoti vavengi ndo zvavanoda kuita nzvimbo inoi.
Mungati ivavava ndivo vanhu vanofanira kuita kana kuona nezvekuchengetedzwa kweupfumi hwenyika idzi here?
Havasivo voga vagari vomusouthern Africa kana kuti havasivo mapato oga vomusouthern Africa. Tingangoti ndiwo mapato oga akarwira rusununguko, asika rusununguko rwacho takarwana makore api kuti vangomira varivo voga vachiti tisu tofanira kuchengetedza ufumu uhu, tisu tofanira kubuda namazano kuchengetedza ufumu uhu. Aiwa ufumi kana kwasunungurwa kuvapambi vakapamba kwavanhu vose kwamapati ose. Saka handivoni kuti ivo ndo vangazvitisi tisu vanhu vakazvirwira tisu taakuzozvichengetedza. Ko zvamaisi zvichengetedza kubva pakaita rusununguko rwacho serweZimbabwe kubva 1980 zvasvika papi? Kana tichida kana vachiva neshungu dzokuchengetedza chaizvo chaizvo zvofanira kudi kusanganisira mapati ese mamwe asinawo kurwira nyika iyo, nokuti anga asina kufomewa kamapati iwayo matsva vari kusana MDC namamwewo kune dzimwe nyika varidzi vaizvo zvicherwa zvomunyika dzacho idzodzo. Saka vanofanira kunge vari kumisangano iyoyo kwete kungoti vakarwa hondo chete.
Munoona sekuti musangano uyu musangano une basa here zvikuru unobatsira Southern Africa?
Handichanyi kuona kubatsira kwavo nokuti handiwo kutanga nhasi kwaitwa mimwe misangano yechi9 uno ndo wechi10. Saka kuti unyanye kubatsira pasina kuenda muvanhu vachinodzidziswa zvacho zvinofanira kuitwa, handifungi kuti vamusangano iyi chete vagara varivo vavari vachitonga. Tikatarisana nachama chamapinduzi vagara varivo vanga vachitonga zvii zvavaiita kuchengetedza upfumi hwacho zvavaakuda kuramba vachiita ike zvino zvitsva zvacho ndezvipi? Vava nenguva yakareba vachizviita izvi. Zvimwe inongova imwe misangano yekuti vanongoenda vondotaurirana vonyorerana pasi vodini vofara zvabvapo hapana zvinoitwa. Saka ndoona sokuti mumwe misangano yakadai ndeyekungorasha mari yokungofara zvavo savanhu vakura vachiti anga tichifadzana vo isu takarwa hondo. Yakarwiwa rini hondo yacho ikapera rini? ma40-50 mamwe ma60 years. Saka mumwe misangano yatinatisi kunatsokuiona iyi kuti inobudisei. Misangano yaitwa yakawanda zvikuru pasina chatinoona chainobudisa.
Muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mudaily News mune nyaya inoti vaNelson Chamisa vanoti hurukuro pakati pavo navaEmmerson Mnangagwa dzichatoti dziitike badzi. MuHerald mune nyaya inoti pakupera kwemwedzi hurumende inenge yave nemanumber plates emarori nematrera anoita makumi maviri ezviuru asi manumber plates edzimwe motikari api kuwanikwa. Mukroniko mune nyaya inoti guta reBulawayo ratarisana nedambudziko rokushaikwa kweupfu. Newsday inoti kushaikwa kwemari kwakonzera kuti bato reZANU-PF richinje kwarinoitira musangano waro wepagore wegore rino kubva kudunhu diki rekwaseke kuendesa kugoromonzi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kwaziwai, kwaziwai vashamarari veStudio 7. Marara siko. Toda kutaura rangu pamusoro penhau yataurwa amai Margaret Dongo. Iye decision yanzi yakapasiswa na former president vaMugabe. Yokutiyo munosa pandukira musangano abvumirwe kuradzikwa kuHiroseka. Zvizhinji pachena kuti Hiroseka yavanoti National Hiroseka iyo kureva ndiye ZANU-PF. Kureva kuti vapandukira ZANU-PF ndiye anonzi achaenda kuHiroseka. Saka ngavarege zvavo kutipedzera nguva achiti National Hiroseka. Ndinonzi Maurice Tarera Chikoto. Ndiri kutaura ndiri kuMpumalanga. Ndatenda.
Makadini makadini watero Studio 7. Ini ndinoitwa Saunyama. Vanhu veZANU-PF ndoti kunyanya kutaura navo. Vanhu veZANU-PF hapana chakanaka chavakambotigadzirira zvavanotaura kuti vakazoite zvikoro. Zvikoro isusu chikoro chatakafunda takakudzarwawo chiriko. Chakatovakwa nevarungu. Zvikoro zvavakavaka zvishoma shoma. Zvipatara zvavanoti vakavaka, zvipatara zvacho hazvina zvizviinazvo endi ivo vari kunorapwa kuti sekwenyika isusu tinongotambudzika tiri muzvipatara zvidiki diki izvozvo. Panyaya yapurezidendi former president vaMugabe ava tinoti zoro raimugare asi vakasiya vadzvare ruvengo mumavhireji medu maruzevha umu tichingopondana kana nevo takakura navo tichingorowana vachizvikonzeresa izvozvo. Kuti mapato ezvematongerwo enyika imhandu nemhandu ndozva vakanyanya kutidzidzisa izvozvo zvisingafanira kunge zvakadaro. Zvinoite dzimwe nyika dzekuti umwe akapfeke hembe yerudzi rebato umwe akapfeke hembe rimwe rebato vachitamba wese kuZimbabwe hakuna izvozvo. Unotodyiwa chete neumwe wako. Asi zvisinei mhosva idzodzo dzakawanda isusu hatitongi kutongwa mutongwa naMwari. Zvese zvetinoziva kuti imwe mbavha yakazova neruponeso pamuchinjikwa. Ndatenda.
Hanuno zvakanaka kuti vaMugabe vaigwe vaHiroseka because vakabata basa guru risingaiti muZimbabwe. Vakakura kubva 1980 until 2018. Saka zvinokodzera kuti vanga vaigwe paHiroseka.
Aiwa makadini makadini koko kwamuri vana Jonga. Homeboy wangu pachivapo izvo chimudhara chinonzi Mugabe icho deni chafamba zvakanaka deni akasadzoka mudhara iyi nokuti isusu ma 40 years hatinambobvira tashanda muZimbabwe kana kuwana basa. Akauraya upenyu hwedu totoshamisika vanhu vachiti mudhara wafanaka uyo anotofanira kutotsvagirwa kana simendi namatombo makuru chaiyo kuti asadzoka pwanywepwanywa kana mapfupa ake aifanira kutopiswa auya ari dota nokuti mudhara iye haasi munhu akanaka paupenyu naiye wake shamwari yake Mnangagwa deni vanga vatogona vatofa kana kuti angodonhawo izvozvi Mnangagwa angofawo.
Pamusoro vashamarari veStudio 7 nevose vakateerera ndoda kungotaura pamusoro penyaya yekuti kwai vaMugabe vachazovigwa kupi vachazoenda kuHerose here vachazodii haisi zvatinei nazvo isu totongoti nacho kuti wakatoinda chiro vakati vachibva naye ikoko vakakanda mumvura akasara mumvura zvangofanana atinei naye tina basa naye bozi zvinodiwa neupenyu hwedu huri kunotambudzika tirikutotambura nhamo dzatinadzo hatiiti zviri kutaura kudai tiri mumasango musouth africa tiri kutochema hatina kana pekutangira kana imwe purani vese nanadambudzwavo chero vakaora mumu chero vakafa chero vakadi hatina basa navo kutitochemei tovachemei bozi isi tochemewa naani zvatiri kuita hatina kunotichema isi todiwa padambudziko refu saka ndezvavo hazvitorina nebasa izvo chero vakasiya ikoko chero vakaraza chero vakaisa nema hana nebasa hana kana dhira hatinei naye tiri kuramba kutambura zvisingaiti munyika dzevamwe
tinokukwazisai vashamarari vestudio 7 kweshe kwamuri ikoko tine urombo napurezidendi vedu purezidendi vakasunungurei nyika yedu yezimbabwe ini ndini neizwa Ezekiel Maphosa ndobva kuchipinge tiripo panyaya yekuti vochengeterwa kupi purezidendi semutemo wavanga vakaisa ivo wekuti kuheroes voisa vatadza afanira kuende kuheroes ipapo ndinoona seefekti rakanaka ivo pachavo vanga vakatozvitaurira vega kuti handisiri kuenda ndinofunga ipfungwa dzingachitoshanda sekutaura kwavakaita ikoko nemutemo wavanga vakadzika chapa chavo ndo gwaraiwa retingashandisa kana mashandiro mumachengetereko avo tatenda
madiko vashamarari vestudio 7 nevateereri vose vestudio 7 ini ndiripo pakutaura nyaya yezimbabwe vatungamiriri vezimbabwe vatiuraisa tiri kupera muno musouth africa tichiurayiwa semhuka nenyaya yevatungamiriri vedu kubva pana vamugabe vakakundwa navatsvangirai vakarambira pachigaro vakaurayisa vanhu munangagwa akavabvisa pachigaro tikafunga kuti zvavabva vamugabe vamunangagwa vachatinzwira utsitsi asi tiri kutoona kuti upenyu hwacho hwenyika yedu huri kutoenda kumavi uwere huri kutonyanyisa kushata kudarika zvazvanga zviri saka tinoti ishi vatungamiriri ava kudai vambopawo mukana vachamisa tione kuti nyika yedu inoenda nepi tiwanewo kurarama tiri free munyika yedu tisingabati munhapwa sezvatiri kuitwa kuno kusouth africa zita rangu ndini Eni Yamasango ndatenda
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika zvizvarwa zvenigeria zvinogara mucameroon zviri kukumbira rubatsiro kubva kuhurumende dzenigeria necameroon mushure mokuurawa kwezvizvarwa zvenigeria zvinoita makumi maviri vanhu ava vakaurawa nevarwi vematunhu ecameroon anotaura chirungu uye anoda kuzvitonga kuzere kubva kucameroon vanochengetedza maombekombe muamerica kana kuti coast guard vanoti vanunura vanhu vana vange vari muchikepe chinotakura motikari chakakudubuka nemusi wemuvhuro pwadyo nemahombekombe edunhu regeorgia mbira dzenharira sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau mutumbi wevaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe unotarisirwa kusvika muzimbabwe mangwana chitatu kuma 3 o'clock masikati mapato akarwa hondo dzerusununguko kuchamhembe kwaafrica nezuro akatangiza musangano wekuchengetedza upfumi hwenyika dzavo kuvictoria falls tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndini tanoka hwande ndokusinai muna chris gande.